Mangwana na kanaka va teriri tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechitatu kubvumbi 3 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane dambudziko raikei, ndine masocial welfare officers nemapsychologists vakangomirira chete kuona pane vana vatingati vari at risk. Vamwe tikuvaita mune emergency foster care.
Hurumende yobatsira vana vanodarika zviuru zvitatu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo kuchimani mani chete.
Paprogramu yestaff monitoring program yeIMS vanonge vachitarisa mareforms atiri kuita ari kutungamirwa naminister of finance Professor Mthuli Ncube vechichiongorora kuti ari kufamba zvakanaka here.
Chikwata cheIMF choshanyira Zimbabwe kuzoona mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Hurumende nhasi yoita musangano wekuzeya mutemo wevakaremara kana kuti Africa Diversity Protocol. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko avanotitumira paWhatsApp. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekugarisana zvakanaka kwevanhu Dr. Sekai Nzenza vanoti hurumende iri kubatsira nekudzikamisa pfungwa vana vanodarika zviuru zvitatu nemazana masere kuchimani mani chete vakawirwa nedambudziko redutu mupengo kana kuti tropical cyclone Idai. Vanoti urongwa hwekuona kuti vana vangani vanoda rubatsiro huchiri kuenderera mberi. Asi bazi reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF rinoti muZimbabwe, Malawi neMozambique makawirwa nematambudziko edutu mupengo mune vana vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu. MuZimbabwe UNICEF inoti vana vakakanganiswa upenyu vanodarika chiuru zana. UNICEF iri kutsvaga mari inodarika zana remamiriyoni nemakumi maviri kana kuti 120 million US dollars kubatsira vana munyika nhatu idzi. Mari iyi iri kushandiswa kubatsira vana vakasara vari nherera uye kuvapawo zvekudya nezvimwe. Hurumende yakaendesawo mota dzinokwanisa kusimudza mazitombo kuti dzitsvage vanhu gumi nevatatu kungangu uye vapfumbamwe kuRisutu. Nzvimbo dziri kutsvagwa vanhu ava dziri kusimudzwa matombo nemotokari dzakaendeswa nehurumende mushure mekunge dzafunhidzwa nembwa dzinoshandiswa mukutsvagwa mitumbi dzakabva kuSouth Africa. Vanhu mazana matatu vachiri kutsvagwa muZimbabwe sezvo vasiri kuzivikanwa kuti vakaendepi kubva zvakarohwa nzvimbo yechipinge nechimanimani nedutu mupengo. Mukuzeya nezvenyaya yevana iyi nemamiriro akaita zvinhu kuchimanimani tabata Dr. Nzenza.
Ndiyo nyaya yakamiririrwa zvikuru neministry yangu yeminister of social welfare. Muministri mangu ndimo mune child protection. Implementation child protection policy yangu inomirira kuti pane dambudziko raitei, ndine masocial welfare officers nemapsychologists vakangomirira chete kuona pane vana vatingati vari at risk. Vamwe tikuvaisa mune yatiri kuti emergency foster care where we know kuti vana vari safe. So but kunze kwevana, vanhu vakaafektwa necyclone iyi vanhu vese, kubva kuvakuru, vadiki, vayuti, madzimai, madzembere, munhu wese. Saka munhu wese ane midi yakasiyana. Saka nerubatsirwo rwekubva kumadonor countries tiri kukwanisa manje kuchibatsira munhu wega wega akaafektwa, kwete nechikafu nehembe chete, asi kuti mupfungwa. Nekuti kana wawirwa nedambudziko rakadai pachivanhu chedu unofirwa pamwe nemunhu mumwe chete chimanguva hako kana dambudziko rako nyanyira unofirwa nevanhu vairi panguva imwe chete asi hazvisi zvinhu zvatingatisu mumagariro edu zvinhu zvinonzi zvinoitika zvinorufu rwakadaro zvino kana tichinge tasvika pakuti munonzi mavigi avanhu 180 chakuti muzonzi muchine vanhu vanopfuura 300 muzonzi mune vanhu vasisisina kana chekubata kuti hauna mbudzi hauna chinhu pamusoro paizvozvo wafirwa zvino.
United Nations yanga yati kuchamhembe kweAfrica kunyika nhatu dzakawirwa nedambudziko iri Mozambique, Malawi neZimbabwe kune vana vangasvika iwo 1.5 million. MuZimbabwe vangani vana vamuri kubatsira vakawirwa nedambudziko iri?
Iko zvino vekuchimani mani chete ve 3.8 thousand ndo vandanga ndinavo 4 days ago. This is just chimani mani. We have not included as yet the other areas.
Gurukota rinoona nezvekugarisana zvakanaka kwevanhu Dr. Sekai Nzenza vari parunare muHarare. Chikwata chesangano rinokweretesa mari pasi rose reInternational Monetary Fund kana kuti IMF chiri kushanya munyika murwendo rwacho rwepiri pasi peurongwa hweStaff Monitored Program uyo unotarisirwa kubatsira Zimbabwe kuti ikwanise kuwana zvakare mukana wekweretetswa mari. Asi nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti havaone Zimbabwe ichiwaniswa mumwe mukana wekukweretetswa mari nekuda kwezvirango zvayakatemerwa. Mukuziya nezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata muzvinafundo Mugano kuti tinzwe zvizere.
IMF ikatoshayikwa muZimbabwe kuti hatisiri memba yeIMF. Mainvestors havatodi kutouya kunyika iyoyo nekuti kueconomics tingati tinoona IMF as an international commissioner of oath. Tese tinoziva macommissioner of oath kuti kana vaita stand vari kuti ndizvo zvokwadi zviri ipapa. Saka chatinobhenefita ndechekuti paprogiramu yeStaff Monitoring Program yeIMF vanonge vachitarisa mareforms atiri kuita ari kutungamirwa naminister of finance Professor Mthuli Ncube vechichiongorora kuti ari kufamba zvakanaka here. Saka kazhinji zhinji pavanenge vachimonita vanosiyita matargets ekuti nyika haifani kupfuura budget deficit by 1% yeGDP. Saka pari zvino Zimbabwe yanga ichikwanisa kusevha mari ichiita surplus pabudget payo. Saka veIMF pavanouya vachashamisika kuti ichokwadi zviri kuitika voita stamp vonyorawo ripoti ravo ravanopublisha pawebsite pavo kuti tabva kuZimbabwe they are doing very well maringe nemareforms avo. Izvozvo zvinopa hope kumainvestors nevanoda kutipa mari kana maloni chaiwo anouya through mabanks tingati offshore finance pachirungu.
Tingaona here Zimbabwe ichikwanisa kupiwa mari naIMF?
Hatipiwi mari naIMF ba. Inani chotaura ndeyekuti tinokwanisa kubhenefita indirect kune mamwewo mabanks epasi rese. Hatipiwi mari neIMF nechinhu one chekuti Zimbabwe iripo masanctions eAmerica. Ndonzi zvidhera here. America ine mashares muIMF e17% nekuti nyika imwe neimwe iri memba yaIMF inokontributa mari yemembership fee kuIMF. Saka mari iyoyo inodetermine nesize yeekonomi yenyika imwe neimwe. Saka nekuti America ndiyo biggest economy pasi rese mari yavanese kuIMF inoita kuti vange vane mashares 17%. Saka mari kuti ibude kubva kuIMF ya kuZimbabwe inondovhoterwa mari yacho. So the board of directors of IMF and the governors, they are also Americans because they sit there because they have more shareholding. Saka izvozvo hazvina kana gakava kana mbvunzo. Hatipiwi mari naIMF.
Saka tingaona here Zimbabwe iine kutseketuka kwaingaita panyaya yezvirango zvakatemerwa neAmerica izvozvo zvavari kunzi vagadzirise kuitira kuti vakwanise kunge vachivhura mikana yekuwana mari.
Inini handifungi kuti Zimbabwe inofanira kugadzirisa nyaya dzemahuman rights nekuti inoda kupiwa mari naIMF. Zimbabwe inofanira kugadzira mahuman rights issues kuti gare zvakanaka munyika muno sevaZimbabwe nokuti hakuna imwe nyika yatinayo kunze inoti Zimbabwe ndo nyika yedu takapiwa naMwari iyoyi. Saka chekutanga ngatisiyane nemasanctions. Saka hazvidi kuti titi hanzi America totika box kufadza America kuti poma treaty poemari ngatigarisane zvakanaka sevana veZimbabwe tiri united kuti nyika yedu iende mberi chekutanga nekuti mari yacho iri muno muZimbabwe. Mari iri pasi pemapilo pevanhu nekuti mumabhengi hamusi kufamba zvakanaka maproperty rights haasi kurespectwa. Saka izvozvo zviri kutotitambudza isusu pachezviri tega tichivisana tega hakuna mumwe ari kunisana tega.
Avo vangwari muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa kuchikoro che Nelson Mandela Metropolitan University kuSouth Africa vangwari parunare pari muHarare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Bazi rinoona nezvekuburiswa kwemashoko rinoti ofisi yemutungamiri wenyika nhasi iri kutanga kuzivisa vanhu nezveurongwa hwekugadzirisa mutemo unoremekedza kodzero dzevakaremara kana kuti Africa Disability Protocol. Musangano uyu uri kutanga kuHoliday Inn Kariba Room nenguva dza 8 mangwanani ano. Mutemo uyu wakawiriranwa nenyika dziri mubatanidzwa weAfrican Union kuti dzitore matano akafanana mukuchengetedza kodzero dzevakaremara. Iko zvino tombotarisa misoro yenhau iri mumapepa nhau emunyika. Totanga nebepa nhau reHerald rine nyaya yekuti hurumende yakabatana nekanzuro yeHarare yatangawo kugadzirisa mahosteri kumatapi muHarare ayo asina kumira zvakanaka. Mahosteri aya ari kupendwa kugadzirwa mikova nemawindo uye pombi dzinotakura masiweji. Bepa nhau iri rinewo nyaya yekuti vaimbova gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi mandiwa nzira vari kumiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yeuori vachinzi havana kufambisa zvakanaka mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi masere kana kuti $218 million. Vamandiwa nzira vachamiswa pamberi pedare repamusoro reHigh Court vachikwikwidza mutongo wedare raMajor Street wekuti nyaya yavo inzwikwe nedare. Vanoti vari kuda kuti dare rirase nyaya yavo sezvo pasina umbowo hwakakwana. Justice Nicholas Matonzi ndivo vari kutonga nyaya iyi. Bepa nhau reChronicle rine nyaya yekuti mapurisa kuBulawayo asunga vanhu vanodarika makumi masere uye mumwe munhu mumwe chete achipomerwa mhosva yekuponda. Mutauriri wemapurisa kuBulawayo Chief Inspector Precious Simango vanoti vanhu ava vakasungwa mumusha wevazhinji wePumula uye vanosanganisira vane mashabhini nevamwe vanotengesa zvinodhaka. Izvi zvinotevera kupondwa kwevanhu vaviri vaPhilip Chapula vane makore makumi manomwe nemaviri ekuberekwa uye mumwe mukomana wechidiki Mutokozisi Pakati uyo aive nemakore gumi nemapfumbamwe. Tabelo Ndlovu ane makore gumi nemapfumbamwe akasungwa achinzi ndiye ainge abaya Pakati nebanga pamwe neshamwari yake Blessed Ncube ane makore gumi nemasere achiti vainge vabanha rembozha yake. VaChapula vanofungidzirwa kuti vakaurayiwa nematsotsi uye munhu mumwe chete anonzi akasungwa achibatsirawo mapurisa kuferefeta nyaya iyi. Vanhu vana vakaurayiwa muBulawayo nemapanga mukati memavhiki maviri apfuura. Topedzira nekutarisa bepa nhau repaInternet renewzimbabwe.com iro rine nyaya yekuti Vice Chancellor veUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Levinyagura avo vakambomiswa basa vari kuramba mhosva yavari kupomerwa yekuita zveuori nekunzi vakapa vaimbova mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe degree repamusorosoro rePhD vasina kukodzera kuriwana. VaNyagura kuburikidza negweta ravo Advocate Sylvester Hashiti vanoti vanhu vanofanira kusungwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kana vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe sezvo vari ivo vanoisa ruoko rwavo kuti vanhu vapiwe madegree sezvo vari ivo kana kuti vaive chancellor wemauniversity emunyika. VaNyagura vanoti vaMugabe vakatenda kuti amai Mugabe vapiwe degree uye vaMnangagwa havana kuvatorera degree ravo pavakatanga kutungamira nyika. Makatirira kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Zvino tomboenda kuchirongwa chatinonzwa kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko avanotitumira. Mashoko aya ani ini Studio 7 sezvo achiratidza maoniro pamwe nemafungiro evatereri.
Makadiko vashamarari veStudio 7, ndinoitwa Tracy ndiri pano paJohannesburg. Aiwa tinotenda nenyu zvamunotipa, aiwa rambai makabata makadaro. Tinotorwara kana tisina kutoinzwa Studio 7 tiri kutotsvaka kuti kunai vedu ko munhu yanotidyisa nzeve aripiko vedu isatadya sadza. Tida kuti tatombodya Studio 7 titomboiterera chaiko. Aiwa tinotenda. Handingapedzi zvangu nguva. Ava vakuru vedu vanotonga. Ewa tinotenda nokutongwa, tinechida kutongwa. Asi sezvo muchingoziva zvinhu zvemapo nematongerwo enyika zvinonetsa. Vanenge vachiti sanga baba vangu vakashayika asi vaiwanza kuti politics is a dirty game. Hapana pao patingati chamisa unoguna. Hapana patingati wa mnanga kwa unogunu wa unokanganisa. Nekuti tunu kuna ngoche mela tuwa chamisa ngawa gare ngawa gare. Mangwana ya tuitu huwa na zunweche tezu. Saka ina angu santu nge chungu chemendo zuti. Iyo government ya chene nge ilipo yuyu. Yaji ya tunu yeriku kwa ya kabata ino tunga. Gaya ngo zama kubani mwe wakanaka wa zame kubwita sine shiduwa ni vana. Nuriku tunga vana kunu nakiza kana mchungu tungu ushakanaka. Sema tungiru watu mungu yetu kwa umunu umu South Africa. Sesu tishinguona zimwenye kazi zo mchuru Zimbabwe saka famba shakata famba shakanyanya tateke shira ninyika. Saka matete gere meate chito hono tinutungwa sei. Saka nyangu pasi na azu zumezu kutuwa ya masinofobia. Jisi kutungwa chayiku chayiku kutu ningu gire shakanaka. Uchisu wanila shaku tifi waka tambara rao shaku. Tinuto shu wa rinita atiri kumbata kadai unuchi. Tambara rao kadai uru mkuzi kumusha. Tiliwe misu omu tulo kumba vedwe. We miss home as in a woman day report, and this would be Shinova Faza, regarding Karatis Consequenzinika, Tabutama 3 million, 4 million. Yunzan, yes, you are Consequenzika. Amuno Remu Fungaya Mina, you would treat herself to an Edward Zoki, but to an Edward Trusty. Murabashimo Missa of Pain. We who cycling died not in Madame Tampuziko, Ishua and those what I am certain my chairman, Judge Chairman, who to remain day. Inunzwa tunzwa irumende, inunzwa tunzwa. Azana natanga nasi kuganga ganga ichita zvarikuitezvo. Chavachiri kuchengetera zvekudla muma mudzimba idzodzo muma warehouse. Vachifunza zvitupa, vakairidzwa nemvura, ingwe yekufunza zvitupa ichochi.
Muruma anonzi Monzora uyu kwa, Monzora akurasika. Yese namudzura, ndikuvaona hangu varuma varikurasika. Varukangana kuti Monzora akambobuda payapo. Uye ma zvari kutaura zvese zvari kutaura kuti ndiye agara nguva refu ari mupata asiri agara munguva refu ari mupata munhu akanga ari mupata kubva kudhara purezidendi Chamisa ndovanga ari mupata kwete Monzora zvisinei nyaya yandiri kunzwa iri kuitwa kuchimanimani haina kumira musi vanhu vari kutambudzika asi zvari uchinyepa kuti tiri kupa vanhu zvinhu tiri kuita sei but hurumende yakatyora yakagara vari kutoba zvinhu zvacho zvevanhu izvo. Wanda kuzama angu ita sei chasho. Wanda hato gadzizwa nokurumidza. Vanhu vari kufane nzara.
Ya makadeko tinokutendai vashamarari veStudio 7. Ini ndini Trabi Muyambo ndiri kuCape Town. Wangu mubvunzo kana kuti wangu mutauro wandinodawo kutaura. Apo ndinonzwa vechidiki vachinzi vari kungopromiswa since as long vakapromiswa kubvira kudhara nekudhara kuti hurumende inoda vechidiki kuvarongera mabasa. Hongu yakataura asi takangozvitarisira nanhasi ndezvichangoguma angori mashoko kusvika isvike pakutomukanganwe nezvazvo kutoti takambopromiswa here. Because yagara ndo mabasa ayo hurumende kutoti inongoti promisa asina chinobuda. Ndouya ndichibvunza zvendakatarisana nedambudziko rava kuitika kwedu kuChipinge uku ndinobva Chipinge. Hazvichafadzi zvaakuitwa chikafu nemasoja. Ana amai tichasvika kusisina kana kuti ana amai tichangosvika zvichinzi zvaazvirwere zvoga zvoga. Kana kuti vakadzi vatakasiya ikoko kana kuti hanzvadzi nenyaya yechikafu chiri kugoverwawo nedzimwewo nyika asi kutoti zvaakutonzi kuti vachiwane vaakutodiwa kutoti varipe nemuviri saka hameno kuti hurumende iripo yatova nechimiro chatiipira chimiro ichi chatotiipira.
Vanhu vamwari ini ndoda kutaura nezvecyclone idai. Chokutanga ndoda kutenda varume nemadzimai vakaita sana mukoma Chari nokupanga varambe vakadaro vachiwedzera mwari avawedzere chokwadi. Chechipiri ndoda kutaura kuti munhu wese anoda counseling. President wedu ndiye wokutanga kutopuwa counseling nokuti tingangoona achingombei atikati kuda zviri normal. Aiwa, pane zviri kunetsa. Nhamo dzakawira Zimbabwe kubva president pavakapinda ava chokwadi dzakakura zvokuti kana vamugaba havana kumbozviona. Saka ndodoona kuti vandoda counseling yakasimba chaizvo. Nokuti kana vanga vari umwe ndo vaifanira kunge vakataura kuti aiwa kumunonyima vanhu chikafu sei muchitimi havana zvitupa. Kokupinda basa here kokunzi munhu haana degree.
Tinotenda zvikuru vateereri vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu chanhasi. Tinokurudzira kuti mungoti gaga kuti titore vateereri vakawanda uye musatumire mashoko ekunyomba. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bepa nau reku South Sudan re Rewatan riri kushora zvikuru sangano rinoona nezvemapepa nau munyika iyi remedia authority mushure mekurambidzwa kushanda kwemwedzi wose richinzi harina resonance. Mukuru wemedia authority vaElijah Alia Kuwai vanoti bepa nau iri rainge rave negore rose richishanda risina resonance. Asi mupepeti mukuru webepa nau iri vaMichael Riau Christopher vanoti bepa nau ravo rine resonance uye zviri kuitwa kuda kudzvinyirira vatori venhau munyika iyi. Vari kuti vari kukanganiswa mashandiro nekuda kwekuti vainyora nezvekuratidzira kwaiitwa nevanhu vari munyika yavakavakidzana navo yeSudan. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump havasi kunyatsobuda pachena kuti vari kuda kuvhara muganhu neMexico here kana kuti kwete. Mushure mekunge vamboti Mexico haina zvairi kuita kumisa vapoteri kupinda muAmerica, vaTrump neZuro vainge voimba rumwe rwiyo patwitter yavo vachiti Mexico yakwanisa kusunga vanhu vane chitsama kubva kuGuatemala, Honduras neEl Salvador. Asi vaTrump vanoti vakagadzirira chero nguva kuvhara border neMexico nekuda kwekuwandisa kwevapoteri vari kubva kuCentral America vachiuya muAmerica. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden avo vari parumana nzombe mushure mekunge mamadzimai maviri amai Lucy Flores naamai Amy Lapos vavapomera mhosva yekuvambunyikidza. Katinzwe hurukuro yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naDr Chipo Dendere avo vari kuMassachusetts.
Inyaya Biden akusikuta ngechitaurwa asi tingoti kare zvaitaurwa vanhu vachiita sekuseka kuti vaBiden munhu anofarira kupa vanhu kumbundira vanhu munhu anobata vanhu, but vanhu vakanga vasinonyatsotarisa kuti kudai zvinogona kunge zviri kuita kuti vamwe vanhu vasave nekugadzikana mukati. Saka chisi hazvisi zvinhu zvitsva and hakusi kunyepa nekuti aripo evidence yemavhidhiyo nemapicture avanoonekwa vakanyanyisa kumira pedyo pedyo nevanhu vaiti invader iya yatinoti personal space nomuAmerica, kana kuti vakabata vanhukadzi pamaoko kana kuti chii. Saka zvinhu zvavanozivikanwa kunzi vanoita.
Kana tikatarisa kuti vaBiden vaimbova tenzi rwemutungamiri wenyika kwemakore anoita 8, sei yazvoita nyaya iko zvino zvinhu izvi zvakaitika kare kudaro?
Mungozivawo kuti Me Too movement yanyanyisa kusimbiswa mumakore mashoma shoma apfuura zvekuti pane zvimwe zvinhu zvaiitika kare kuda vanhu vakanga vasingafile empowered kuzvitaura kana kuti mafungiro edu nezvenyaya dzacho akanga akatosiyana. Asi iko zvino pazva kubuda ukachena vanhu taakutanga kuita mufungiro wakasiyana kuti zvechokwadi kubata munhu wakadai zvinhu zvinenge zvisina kunaka kana kuti kuisa maoko ako pamwana kana kuti kuita sei. Zvinhu vanhu zvangu vasiri kunyanyisa kudiscasa asi nekuda kweMe Too movement I think nyaya yachona yava pachena zvekuti vanhu vakwanisa kudiscussa zvinhu izvi more openly.
Takatarisa panyaya yavaBiden, tiri kuona kuti vanhu vechikadzi vari muMe Too movement vaita zvokusawirirana, vamwe vachisapota vaBiden, vamwe vachisapota Me Too movement. Munoona sekuti pane zvematongerwo enyika here? Chokwadi chacho chiri papi?
Zvinosungoita sekuti ndezvematongerwo enyika nekuti vaJoe Biden politician. Saka dzimweni nguva vanhu vanogona kuzviinterpreta kuti zviri kunzwarwa nekuti munhu atada kurana for president.
Avo vanga vari mudzidzisi paAmherst College kuMassachusetts, Dr. Chipo Dendere, vari parunare kuMassachusetts kwakare naTanonoka Wande weStudio 7. Svondo rino muchirongwa chedu chemumhanzi tiri kuita hurukuro nevaimbi vakaimba nziyo dzekurangarira vanhu vakafa nekuda kwedutu mupengo Cyclone Idai. Muimbi wedu watinaye muchirongwa chanhasi anonzi Michael Musekiwa, anozivikanwa nerekuti Six the Law, akaimba kambo kanonzi Scars.
Survivor guilt is a mental condition that occurs when a person believes they have done something wrong by surviving a traumatic event when others did not. It is a natural part of the grieving process, but one must understand that life will go on. Yeah. Imagine what it feels like when your world turns against you. Everything you know was really trying to hurt you. When down to earth is something that brings you pain. Who knew that you could lose so much because of rain? The same rain that gave life to all their crops. The same rain that sustained their livestock. But Mother Nature has some other plans. Deposits in the river made it to the bank. And there goes their homes, there goes their life. He lost his wife, all the kids died. Why? Eyes to the sky. Lord, tell me why. Lord, tell me why. I also need some answers. Tragedy
gives me back. This cyclone, it came quite unexpected. Like, in any specifically, I stay in Harare. We didn't believe that the ingas was shake up a level of damage and to be so horrific. But I'm going to, my effects, yo cyclone, yeah. Ndabva ndangoita inspired na ndangonyora song iyo inonzi Scars. Because ndachedza kuexpressa kuti handikwanise kufila kunzwisisa what the people were going through ivavo vari affected. Kutry kunzwisisa kuti munhu wacho, vanhu wacho who went through iyoyo terrible situation iyoyo kuti what they went through and try to comfort them the best way I can. Someone who was not there, I was in Harare, and seeing the images, seeing my videos, actually seeing, hearing my stories, akabva ikoko ndabva ndangoti reganinyore song tichitsvaya kuva comfort.
Kambo aka kanobatsira sei vanhu vacho vakawirwa nedabudziko?
Ndakaita partnership ne organization inonzi Zim Music Store. Saka vanoita zvekutengesa music online. Saka takaita agreement yekuti song iyoyo inenge ichitengeswa pa music store yao for $1, and for every purchase inoitwa via store, the money goes directly kune vanhu vakaaffectwa necyclone Idai.
Saka zita iri rekuti Six the Law rakabva kupi manje?
Nyaya yacho ndeyekuti ndandine nickname yekuti G6 ndiri kuchikoro. Saka pananda kuda kuita professional music yangu, ndakaita research ndikaona kuti kuna vana G6 vakawanda. Saka ndikati ameno zita yacho ameno yanga isingangopindira neni. Saka ndabva ndangochinja ndo ndatora 6 yepa G6 then ndatranslate second name yangu which is Morao. So ndangoti ndinoda 6 the Law kuti ndingobudisawo zita reunique.
Kambo Scars kubva kumuimbi Michael Musekiwa kana kuti Six the Law. Nako kambo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iko zvino tokusiyai mina Standekile munhau dzeEast Ndebele. Moswera zvakanaka. Ini ndini Blessing Zulu.